tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa, ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nhasi vavhura paramende yechisere vachiti hurumende yavo yakazvipira kushanda nenyika idzo dzanga dzakatemera ivo nevamwe vavo zvirango.
MDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai haina kuenda kwanga kuchivhurwa zviri pamutemo dare reparamende yechisere nhasi ichiti haicherechedze kusarudzwa kwakaitwa vaMugabe.
Sangano reEuropean Union rinonzi rabvumirana kuti kambani yeZimbabwe Mining Development Corporation kana kuti ZMDC ibviswe pazvirango.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC.
Inoi Studio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC tichikudzai zviri kuitika munyika. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nhasi vavhura paramende yechisere vachiti hurumende yavo yakazvipira kushanda nenyika idzo dzanga dzakatemera ivo nevamwe vavo zvirango zvehupfumi. Asi nhengo dzeMDCT hadzina kuenda kuparamende kunonzwa vaMugabe vachitaura sezvo dzisiri kucherechedza vaMugabe semutungamiri wenyika. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
VaMugabe avanga vasiri kudzidzana nenyika dzokumadokero kwemakore anodarika 10 vanoti hurumende yavo yave kuda kugadzirisa ushamwari hwayo nenyika dzepasi rese. VaMugabe vanotiwo nyika dzakatemera Zimbabwe zvirango zvehupfumi dzinofanira kuzvibvisa.
We indeed stand ready to work even with those who before were at odds with us, our detractors. On the other hand, Zimbabwe will continue to demand and to demand the immediate and unconditional removal of the illegal sanctions imposed by some Western arrogant countries.
VaMugabe vanoti hurumende yavo ichaenderera mberi nechirongwa chayo chekupa masimba ehupfumi kuvatema. Vanotiwo paramende inofanira kusandura mitemo kuitira kuti chirongwa chekuendesa hupfumi kuvatema chifambe zvakanaka.
Implementation of the country's indigenization and economic empowerment laws is to be pursued with renewed vigor. This is in order to ensure that our people become significant stakeholders and not mere bystanders in the running of the national economy.
Vatiwo vashandi vehurumende vanofanira kupinda muchirongwa chekupa masimba ehupfumi kuvatema. Nekudaro, hurumende yakatotanga kambani yeZimbabwe Public Service Investment Trust kuti izvi zvikwanise kuitika.
Indigenization and empowerment legislation will be reviewed and strengthened during this session. In addition, a monitoring and evaluation mechanism will be put in place to ensure the proper management of community share ownership trusts. Furthermore, following extensive consultations with representatives of the public service, APEX, and civil service groups, the Zimbabwe Public Service Investment Trust was established. The trust is the primary vehicle by which members of the public service will collectively participate in the government's indigenization and economic empowerment program.
VaMugabe vanotiwo paramende inofanira kuumba mutemo unoomesera nhengo dzeparamende dzinoshandisa mari yekusimudzira matunhu kana kuti Constituency Development Fund zvisina mwero.
To engender transparency and accountability in the handling of the resources, a Constituency Development Fund bill shall be tabled in Parliament during this session. Members of this new Parliament should take note that the law will descend heavily on all those who will abuse the fund.
vamugabe vanoti hurumende ichavandudza mashandiro emakambani ehurumende pamwe nemakanzuru. Vatiwo vanotungamira makambani aya kana makanzuru vachadzingwa basa kana vasiri kushanda zvakanaka. Vamugabe vatiwo hurumende yavo icharwisa uori uye vari mukomisheni inorwisa uori vanofanira kuburitsa pachena upfumi hwavo vasati vatanga kurwisa uori. Vamugabe vanoti mamwe mabhiri achazeiwa neparamende iyi ndee Land Commission, Border Post Authority, Public-Private Partnership neSovereignty Wealth Fund Bill. Vamugabe vataura mashoko aya pamberi penhengo dzebato ravo, nhengo dzeMDC inotungamirwa navaWalsh Mincube pamwe nevamiriri vedzimwe nyika dziri muZimbabwe vanosanganisira mumiriri weAmerica muZimbabwe, Ambassador Bruce Wharton. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.